Ilindi ni Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chivavu 12 for 2017. Vano vakawanda vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuda kubvisa mutemo unobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe dual citizenship. Masangano ari mukodo osangana mangwana muHarare achizeya urongwa hwavo hwokuita mushandira pamwe musarudzo dzegoro rinouya. Chibvumirano chakaitwa naamai Joyce Mujuru navamogen Tsvangirai chekuronga waro wekushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raamai Mujuru. Capes United yosangana ne-El Zamalek yeku-Egypt naasimu Alexandria mumakwikwi e-Africa Confederation Cup Group B. Muchirongwa che-Live Talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa wehurumende wokuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti pasave nemutemo we-dual citizenship. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutisarira pafacebook page redu revoa shona.